Mangwanana kana kava teriri tinosangana zvakare mangwanana anasi uri musi wechitatu kubvumbi 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane dambudziko raite ndine masocial welfare officers nemapsychologists vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk, vamwe tikuvaita mune yatiri kuti emergency foster care.
Hurumende yobatsira vana vanodarika zviuru zvitatu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kuchimanimani chete.
Paprogramu yeSelf Monitoring Program yeIMA vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa naminister of finance Professor Mthuli Ncube vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here.
Chikwata cheIMF choshanyira Zimbabwe kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Hurumende nhasi yoita musangano wekuzeya mutemo wevakaremara kana kuti Africa Diversity Protocol. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kubatsira nekudzikamisa pfungwa vana vanodarika zviuru zvitatu nemazana masere kuchimanimani chete vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai. Vanoti urongwa hwekuona kuti vana vangani vanoda rubatsiro huchiri kuenderera mberi. Asi bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nematambudziko edutu mupengo mune vana vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mashanu. MuZimbabwe UNICEF inoti vana vakakanganiswa upenyu vanodarika chiuru zana. UNICEF iri kutsvaga mari inodarika zana remamiriyoni nemakumi maviri kana kuti $120 million kubatsira vana munyika nhatu idzi. Mari iyi iri kushandiswa kubatsira vana vakasara vari nherera uye kuvapawo zvekudya nezvimwe. Hurumende yakaendesawo mota dzinokwanisa kusimudza mazitombo kuti dzitsvage vanhu gumi nevatatu kungangu uye vapfumbamwe kuRisutu. Nzvimbo dziri kutsvagwa vanhu ava dziri kusimudzwa matombo nemotokari dzakaendeswa nehurumende mushure mekunge dzafunhidzwa nembwa dzinoshandiswa mukutsvagwa mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu mazana matatu vachiri kutsvagwa muZimbabwe sezvo vasiri kuzivikanwa kuti vakaendepi kubva zvakarohwa nzvimbo yeChipinge nechimanimani nedutu mupengo. Mukuzeya nezvenyaya yevana iyi nemamiriro akaita zvinhu kuchimanimani, tabata Dr. Nzenza.
Ndiyo nyaya yakamiririrwa zvikuru neministry yangu, Minister of Social Welfare. Ministry mangu ndimo mune child protection. Implementation child protection policy yangu inomirira kuti pane dambudziko raita iri ndine masocial welfare officers nemapsychologists vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk, vamwe tikuvaisa mune yatiri kuti emergency foster care where we know kuti vana vari safe. So but kunze kwevana, vanhu vakaafektwa necyclone iyi vanhu vese, kubva kuvakuru, vadiki, vayuti, madzimai, madzembere, munhu wese. Saka munhu wese ane midi yakasiyana. Saka nerubatsirwo rwekubva kumadonor countries tiri kukwanisa manje kuchibatsira munhu wega wega akaafektwa, kwete nechikafu nehembe chete, asi kuti mupfungwa. Nekuti kana wawirwa nedambudziko rakadai pachivanhu chedu unofirwa pamwe nemunhu mumwe chete. Dzimwe nguva hako kana dambudziko rako nyanyira, unofirwa nevanhu vairi panguva imwe chete. Asi hazvisi zvinhu zvatingati isu mumagariro edu zvinhu zvinonzi zvinoitika, zvinorufu rwakadaro. Zvino kana tichinge tasvika pakuti munonzi mavigi avanhu 180 chakuti, muzonzi muchine vanhu vanopfuura 300, muzonzi mune vanhu vasisisina kana chekubata, hauna mbudzi, hauna chinhu, pamusoro paizvozvo wafirwa zvino.
United Nations yanga yati kuchamhembe kweAfrica, kunyika nhatu dzakawirwa nedambudziko iri, Mozambique, Malawi neZimbabwe, kune vana vangasvika iwo 1.5 million. MuZimbabwe vangani vana vamuri kubatsira vakawirwa nedambudziko iri?
Iko zvino vekuchimani mani chete ve 3,800 ndo vandakanga ndinavo 4 days ago. This is just chimani mani. We have not included as yet the other areas.
Gurukota rinoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu, Dr. Sekai Nzenza, vari parunare muHarare. Chikwata chesangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF chiri kushanya munyika murwendo rwacho rwepiri pasi peurongwa hweStaff Monitored Program, uyo unotarisirwa kubatsira Zimbabwe kuti ikwanise kuwana zvakare mukana wekweretetswa mari. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone Zimbabwe ichiwaniswa mumwe mukana wekukweretetswa mari nekuda kwezvirango zvayakatemerwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvinafundo Mugano kuti tinzwe zvizere.
IMF ikatoshayikwa muZimbabwe kuti hatisiri memba yeIMF, mainvestors havatodi kutouya kunyika iyoyo, nekuti kueconomics tingati tinoona IMF as an international commissioner of oath. Tese tinoziva macommissioner of oath kuti kana vaisa stand vari kuti ndizvo zvokwadi zviri ipapa. Saka chatinobhenefita ndechekuti paprogramu yeStaff Monitoring Program yeIMF vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa naminister of finance Professor Mthuli Ncube, vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here. Saka kazhinji zhinji pavanouya vachimonita, vanosiita matargets ekuti nyika haifani kupfuura budget deficit by 1% yeGDP. Saka pari zvino Zimbabwe yanga ichikwanisa kusevha mari ichiita surplus pabudget payo. Saka veIMF pavanouya vachashamisika kuti ichokwadi zviri kuitika, voisa stempi, vonyorawo ripoti ravo ravanopublisha pawebsite pavo kuti tabva kuZimbabwe, they are doing very well maringe nemareforms avo. Izvozvo zvinopa hope kumainvestors nevanoda kutipa mari kana maloni chaiwo anouya through mabanks, tingati offshore finance pachirungu.
Tingaona here Zimbabwe ichikwanisa kupiwa mari naIMF?
Hatipiwi mari naIMF ba. Inani chitotaura ndekuti tinokwanisa kubenefita indirect kune mamwewo mabanks epasi rese. Hatipiwi mari naIMF nechinhu one chekuti Zimbabwe iri pamasanctions eAmerica. Donzi zvidhera here. America ine mashares muIMF e17%, nekuti nyika imwe neimwe iri memba yaIMF inokontributa mari yemembership fee kuIMF. Saka mari iyoyo inodetermine nesize yeekonomi yenyika imwe neimwe. Saka nekuti America ndiyo biggest economy pasi rese, mari yavanese kuIMF inoita kuti vange vane mashares 17%. Saka mari kuti ibude kubva kuIMF ya kuZimbabwe inondovhoterwa mari yacho. So the board of directors of IMF and the governors, they are also Americans because they sit there because they have more shareholding. Saka izvozvo hazvina kana gakava kana mbvunzo. Hatipiwi mari naIMF.
Saka tingaona here Zimbabwe iine kutseketuka kwaingaita panyaya yezvirango zvakatemerwa neAmerica izvozvo zvavari kunzi vagadzirise kuitira kuti vakwanise kunge vachivhura mikana yekuwana mari?
Inini handifungi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzemahuman rights nekuti inoda kupiwa mari naIMF. Zimbabwe inofanira kugadzira mahuman rights issues kuti gare zvakanaka munyika muno sevaZimbabwe, nokuti hakuna imwe nyika yatinayo kunze inonzi Zimbabwe. Ndo nyika yedu takapiwa naMwari iyoyi. Saka chekutanga ngatisiyane masanction. Saka hazvidi kuti titi hanzi America totika box kufadza America kuti tipiwe mari. Ngatigarisane zvakanaka sevana veZimbabwe tiri united kuti nyika yedu iende mberi chekutanga, nekuti mari yacho iri muno muZimbabwe. Mari iri pasi pemapino pevanhu, nekuti mumabhengi hamusi kufamba zvakanaka, maproperty rights haasi kurespektwa. Saka izvozvo zviri kutotitambudza isusu pachezviri tega tichivesana tega, hakuna mumwe ari kunosana tega.
Avo vangwari muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa kuchikoro che Nelson Mandela Metropolitan University kuSouth Africa vangwari parunare pari muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti ofisi yemutungamiri wenyika nhasi iri kutanga kuzivisa vanhu nezveurongwa hwekugadzirisa mutemo unoremekedza kodzero dzevakaremara kana kuti Africa Disability Protocol. Musangano uyu uri kutanga kuHoliday Inn Kariba Room nenguva dza 8 mangwanani ano. Mutemo uyu wakawiriranwa nenyika dziri mubatanidzwa weAfrican Union kuti dzitore matano akafanana mukuchengetedza kodzero dzevakaremara. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald rine nyaya yekuti hurumende yakabatana nekanzuro yeHarare yatangawo kugadzirisa mahostel ekumatapi muHarare ayo asina kumira zvakanaka. Mahostel aya ari kupendwa kugadzirwa mikova nemawindo uye pombi dzinotakura masiweji. Bepa nhau iri rinewo nyaya yekuti vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa ndiwanzira vari kumiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yeuori vachinzi havana kufambisa zvakanaka mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere kana kuti $218 million. Vamandiwanzira vachamiswa pamberi pedare repamusoro reHigh Court vachikwikwidza mutongo wedare raMajor Street wekuti nyaya yavo inzwikwe nedare. Vanoti vari kuda kuti dare rirase nyaya yavo sezvo pasina umbowo hwakakwana. Justice Nicholas Matonzi ndivo vari kutonga nyaya iyi. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti mapurisa kuBulawayo asunga vanhu vanodarika makumi masere uye mumwe munhu mumwe chete achipomerwa mhosva yekuponda. Mutauriri wemapurisa kuBulawayo Chief Inspector Precious Simango vanoti vanhu ava vakasungwa mumusha wevazhinji wePumula uye vanosanganisira vane mashabhini nevamwe vanotengesa zvinodhaka. Izvi zvinotevera kupondwa kwevanhu vaviri vaPhilip Chapula vane makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa uye mumwe mukomana wechidiki Mutokozisi Pakati uyo aive nemakore gumi nemapfumbamwe. Tabelo Ndlovu ane makore gumi nemapfumbamwe akasungwa achinzi ndiye ainge abaya Pakati nebanga pamwe neshamwari yake Blessed Ncube ane makore gumi nemasere achiti vainge vabanhare mbozha yake. VaChapula vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nematsotsi uye munhu mumwe chete anonzi akasungwa achibatsirawo mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Vanhu vana vakaurayiwa muBulawayo nemapanga mukati memavhiki maviri apfuura. Topedzisira nekutarisa bepanhau repaindanet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti Vice Chancellor veUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Levinyagura avo vakambomiswa basa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori nekunzi vakapa vaimbova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe degree repamusorosoro rePhD vasina kukodzera kuriwana. VaNyagura kuburikidza negweta ravo Advocate Sylvester Hashiti vanoti vanhu vanofanira kusungwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sezvo vari ivo vanoisa ruoko rwavo kuti vanhu vapiwe madegree sezvo vari ivo kana kuti vaive chancellor wemauniversity emunyika. VaNyagura vanoti vaMugabe vakatenda kuti amai Mugabe vapiwe degree uye vaMnangagwa havana kuvatorera degree ravo pavakatanga kutungamira nyika. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvino tomboenda kuchirongwa chatinonzwa kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira. Mashoko aya ahani ini Studio 7 sezo achiratidza maoniro pamwe nemafungiro evatereri.
Makadiko vashamarari veStudio 7, ndinoitwa Tracy ndiri pano paJohannesburg. Aiwa tinotenda news dzamunotipa, aiwa rambai makabata makadaro. Tinotorwara kana tisina kutoinzwa Studio 7 toita kutotsvaka kuti tiri kunai vedu komune anotijisa nzeve aripiko vedu isatadya sadza. Tida kuti akatatombodya Studio 7 tutomboiterera chaiko. Aiwa tinotenda. Handingapedzi zvangu nguva. Ava vakuru vedu vanotonga. Aiwa tinotenda nokutongwa, tinechida kutongwa. Asi sezvo muchingoziva zvinhu zvemapo nematongerwo enyika zvinonetsa. Vanenge vachiti sanga baba vangu vakashayika asi vaiwanza kuti politics is a dirty game. Hapana pao patingati chamisa unogona. Hapana patingati wa mnanga kwa unogono wa nukanganisa. Nekuti tunu kuna ngocheme watu wa chamisa ngava gare ngava gare. Mangwana ya tuitu wana zimwe chetesu. Saka ina angusha ntunenge chungu cheme ndezuti. Iyo yo government yacho inenge ripo yoyo. Yaji ya tunu yeriku kwa ya kabata ino tungai. Gaya ngo zama kubani mwe wakanaka wa zame kugweta sinifshidua ni vano. Nuriku tunga vano kunu nakiza kana mchungu tungu usha kanaka. Sima tungiru watu nungu yetu kwa umunu umu South Africa. Sisu tishinguona zimwe nyika sisu mchuru Mazimbabwe zisaka famba shaka tafamba shaka nyanya tateke shira ninyika. Saka matete geremea techitu kuna tinutungwa sei. Saka nyangu pasi na hasu shumishu kutukua ya masinofobia. Chishi kutongwa chayiku chayiku kutuningu ugire shakanaka. Chishu wanina shaku TV waka tambara rao shaku. Tinotoshu wa rinita atiri kumbata kadai unu. Chishi tambara rao kadai uru mkuzi kumusha. We miss uomu. Tudo kumba vidwe. We miss uomu. Asi niye urumende ripoi. Andizu kuti. Shino wafadza irika. Tikaratiri kunze kwe zinyika. Chita kutama 3 million, 4 million. Yonzo wanivyesi wari kunze kwe nyika. Amuno iremwe fungu. Kwa ya mina ayo kutitoita se kutuwa na edu wa zoke, kutuwa na edu wa titrusti, muramba mchungu omeswa upenyu. Veku usaikli ni da intinoti madnemata mpuziko, ishuwa ndozo wati amusati machema mchachema na kutu urumende edu ikai. Inunzwa tunzwa urumende, inunzwa tunzwa. Azana inatanga nasi kuganga ganga ichita shwari kuitesu. Chavachiri kuchengetra shukula muma... Muzimba idzodzo mawarehouse vachifunza zvitupa vanhu vakairedzwa nemvura ingwe yekufunza zvitupa ichochi
ruma anodzimonzora uyo kunzora akurasika vese namudzura tikuvaona hangu varuma vari kurasika varukangana kuti monzora akambobuda payapo uye zvari kutaura zvese zvari kutaura kuti ndiye agara nguva refu ari mupata asiri agara munguva refu ari mupata munhu akanga ari mupati kubva kudhara president Chamisa ndovanga ari mupati kuti munzura zvisinei nyaya yandiri kunzwa iri kuitwa kuchimani mani haina kumira musi vanhu vari kutambudzika asi zano ichinyepa kuti tiri kupa vanhu zvinhu tiri kuita sei pati hurumende yakatyora yakagara vari kutoba zvinhu zvacho zvevanhu izvozvo vanoda kuzama kuita sei chaizvozvo vanoda kutogadziswa nokukurumidza vanhu vari kufa nenzara.
Ya makadeko tinokutendai vashamarari vestudio 7. Ini ndini Trabi Muyambo ndiri kuCape Town. Wangu mubvunzo kana kuti wangu mutauro wandinodawo kutaura. Apo ndinonzwa vechidiki vachinzi vari kungopromiswa since as long vakapromiswa kubvira kudhara nekudhara kuti hurumende inoda vechidiki kuvarongera mabasa. Hongu yakataura asi takangozvitarisira nanhasi ndezvichangoguma angori mashoko kusvika isvike pakutomukanganwe nezvazvo kutoti takambopromiswa here. Because yagara ndo mabasa ayo hurumende kutoti inongoti promisa pasina chinobuda. Ndouya ndichibvunza zvendakatarisana nedambudziko rava kuitika kwedu kuChipinge uku ndinobva Chipinge. Hazvichafadzi zvaakuitwa chikafu nemasoja. Ana amai tichasvika kusisina kana kuti ana amai tichangosvika zvichinzi zvazvirwere zvoga zvoga. Kana kuti vakadzi vatakasiya ikoko kana kuti hanzvadzi nenyaya yechikafu chiri kugoverwawo nedzimwewo nyika asi kutoti zvaakutonzi kuti vachiwane vaakutodiwa kutoti varipe nemuviri. Saka hameno kuti hurumende iripo yatova nechimiro chatiipira, chimiro ichi chatotiipira.
Vanhu vamwari, ini ndoda kutaura nezvecyclone idai. Chokutanga ndoda kutenda varume nemadzimai vakaita sana mukoma Chari nokupanga varambe vakadaro vachiwedzera mwari ava wedzere chokwadi. Chechipiri ndoda kutaura kuti munhu wese anoda counseling. President wedu ndiye wokutanga kutopuwa counseling nokuti tingangoona achingombei atikati kuda zviri normal. Aiwa, pane zviri kunetsa. Nhamo dzakawira Zimbabwe kubva president pavakapinda ava chokwadi dzakakura zvokuti kana vamugabe havana kumbozviona. Saka ndodoona kuti vanododa counseling yakasimba chaizvo nokuti kana vanga vari umwe ndo vaifanira kunge vakataura kuti aiwa kumunonyima vanhu chikafu sei muchitimi havana zvitupa. Kokupinza basa here kokunzi munhu haana degree?
Tinotenda zvikuru vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vateereri vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepanau rekuSouth Sudan reRewatan riri kushora zvikuru sangano rinoona nezvemapepanau munyika iyi reMedia Authority mushure mekurambidzwa kushanda kwemwedzi wose richinzi harina rezinesi. Mukuru weMedia Authority vaElijah Alia Kuwai vanoti bepanau iri rainge rave negore rose richishanda risina rezinesi. Asi mupepeti mukuru webepanau iri vaMichael Riau Christopher vanoti bepanau ravo rine rezinesi uye zvikuitwa kuda kudzvinyirira vatori venhau munyika iyi. Vari kuti vari kukanganiswa mashandiro nekuda kwekuti vainyora nezvekuratidzira kwaiitwa nevanhu vari munyika yavakavakidzana navo yeSudan. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havasi kunyatsobuda pachena kuti vari kuda kuvhara muganhu neMexico here kana kuti kwete. Mushure mekunge vamboti Mexico haina zvairi kuita kumisa vapoteri kupinda muAmerica, vaTrump neZuro vainge voimba rumwe rwiyo patwitter yavo vachiti Mexico yakwanisa kusunga vanhu vane chitsama kubva kuGuatemala, Honduras neEl Salvador. Asi vaTrump vanoti vakagadzirira chero nguva kuvhara border neMexico nekuda kwekuwandisa kwevapoteri vari kubva kuCentral America vachiuya muAmerica. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vari parumananzombe mushure mekunge mamadzimai maviri amai Lucy Flores naamai Amy Lapos vavapomera mhosva yekuvambunyikidza. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wandi weStudio 7 naDr Chipo Dendere avo vari kuMassachusetts.
Nyaya Biden hakusi kutanga ichitaurwa, asi kungoti kare zvaitaurwa vanhu vachiita sekuseka kuti vaBiden munhu anofarira kupa vanhu kumbundira vanhu, munhu anobata vanhu, but vanhu vakanga vasina nyatsotarisa kuti kuda zvinogona kunge zviri kuita kuti vamwe vanhu vasave nekugadzikana mukati. Saka chisi hazvisi zvinhu zvitsva and hakusi kunyepa nekuti ariko evidence yemavhidhiyo nemapicture. Havanoonekwa vakanyanyisa kumira pedyo nevanhu vachi invader iya yatinoti personal space munomuAmerica, kana kuti vakabata vanhukadzi pamaoko kana kuti chii. Saka zvinhu zvavanozivikanwa kunzi vanoita.
Kana tikatarisa kuti vaBiden vaimbova tevedzo rwemutungamiri wenyika kwemakore anoita 8, sei yazoita nyaya iko zvino zvinhu izvi zvakaitika kare kudaro?
Mungozivawo kuti Me Too movement yanyanyisa kusimbiswa mumakore mashoma shoma apfuura, zvekuti pane zvimwe zvinhu zvaiitika kare kuda vanhu vakanga vasingafile empowered kuchitaura kana kuti mafungiro edu nezvenyaya dzacho akanga akatosiyana. Asi iko zvino pazva kubuda ukachena, vanhu taakutanga kuita mufungiro wakasiyana kuti zvechokwadi kubata munhu wakadai zvinhu zvinenge zvisina kunaka, kana kuti kuisa maoko ako pamwana, kana kuti kuita sei. Zvinhu vanhu zvanga vasiri kunyanyisa kudiscasa. Asi nekuda kweMe Too movement, I think nyaya yachona yava pachena zvekuti vanhu vakwanisa kudiscussa zvinhu izvi more openly.
Takatarisa panyaya yavaBiden, tiri kuona kuti vanhu vechikadzi vari muMe Too movement vaita zvokusawirirana, vamwe vachisapota vaBiden, vamwe vachisapota Me Too movement. Munoona sekuti pane zvematongerwo enyika here? Chokwadi chacho chiri papi?
Zvinoshongoita sekuti ndezvematongerwo enyika nekuti vaJoBiden politician. Saka dzimweni nguva vanhu vanogona kuzviinterpreta zviri kunzwarwa nekuti munhu atanda kurana for president.
Avo vanga vari mudzidzisi paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vari parunare kuMassachusetts kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Shondo rino muchirongwa chedu chemumanzi tiri kuita hurukuro nevaimbi vakaimba nziyo dzekurangarira vanhu vakafa nekuda kwedutu mupengo Cyclone Idai. Muimbi wedu watinaye muchirongwa chanhasi anonzi Michael Musekiwa, anozikanwa nerekuti Six the Law, akaimba kambo kanonzi Scars.
Survivor guilt is a mental condition that occurs when a person believes they have done something wrong by surviving a traumatic event when others did not. It is a natural part of the grieving process, but one must understand that life will go on.
Yeah. Imagine what it feels like when your world turns against you. Everything you know was really trying to hurt you. When down to earth there's something that brings you pain. Who knew that you could lose so much because of rain? The same rain that gave life to all their crops. The same rain that sustained their livestock. But Mother Nature had some other plans. Deposits in the river made it to the bank. And there goes their homes, there goes their life. He lost his wife, all the kids died. She's screaming, why? Eyes to the sky. Lord, tell me why. Lord, tell me why. I also need some answers. Tragedy needs me back.
This cyclone, it came quite unexpected. Like, in any specifically, I stay in Harare. We didn't believe that the ingas was shake up a level of damage and to be so horrific. But I'm going to, my effects, yo cyclone, yeah. Ndabva ndangoita inspired ndangonyora song iyo inonzi Scars, because ndachedza kuexpressa kuti handikwanise kufila kunzwisisa what the people were going through, ivavo vari affected. Kutry kunzwisisa kuti munhu wacho, vanhu vacho who went through iyoyo terrible situation iyoyo, kuti what they went through, and try to comfort them the best way I can. Someone who was not there, I was in Harare, and seeing the images, seeing my videos, actually seeing, hearing my stories, akabva ikoko ndabva ndangoti rega ndinyore song ndichitrya kuva comfort.
Kambo aka kanobatsira sei vanhu vacho vakawirwa nedabudziko?
Ndakaita partnership ne organization inonzi Zim Music Store. Saka vanoita zvekutengesa music online. Saka takaita agreement yekuti song iyoyo inenge ichitengeswa pa music store yao for $1, and for every purchase inoitwa via store, the money goes directly kune vanhu vaka affectwa necyclone Idai.
Saka zita iri rekuti Six the Law rakabva kupi manje?
Yes, ndirekuti ndandine nickname yekuti G6 ndiri kuchikoro. Saka pandanda kuda kuita professional music yangu, ndakaita research ndikaona kuti kuna vana G6 vakawanda. Saka ndikati ameno zita yacho ameno yanga isingangopindiraneni, saka ndabva ndangochinja ndo ndatora 6 yepa G6, then ndatranslate second name yangu which is Morao. So ndangoti ndati Six the Law kuti ndingobudiso zita
Kambo Scars kubva kumuimbi Michael Musekiwa kana kuti Six the Law. Nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino tokusiyai muina Standekile munhau dzeEasy Ndebele. Moswera zvakanaka. Ini ndini Blessing Zulu.